Kunyange hazvo bumbiro remitemo yenyika richikurudzira kuumbwa kweboka rakazvimiririra rinonzwa zvichemo zveruzhinji kana vachinge vatyorerwa kodzero dzavo, izvi hazvisati zvaitwa mushure mekunge bumbiro iratambirwa muna 2013. Gweta rinoshanda nesangano rakazvimiririra reZimbabwe Human Rights NGO Forum vatafadzwa Christmas. Vanoti kusavapo kweboka iri kunoita kuti vamwe vanhu vashaye kwekunosvitsa zvichemo zvavo. VaChristmas vanoti sesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari kutobatsira veruzhinji kuendesa zvichemo kumatare nekukomishini yeZimbabwe Human Rights Commission.
Bumbiro remutemo mukaisa section 210 rinogadzira chiumbwa chakamirira kutora nyunyuto kana zvichemo zvevanhu pamusoro pemabatiro anoitwa anonzi masecurity services. Kaiti masecurity services tutara mauto edu eZimbabwe, tutara mapurisa, tutara veintelligence, tutara vemaprisons. Asi chiumbwa icho hachiko. Nekuti hachiko zvinoreva kuti izvo mwana weZimbabwe anenge aine chinyuto pamusoro pemapurisa, pamusoro pemauto eZimbabwe, haana kwaanokwanisa kunanga kuti agoenda agoisa chinyuto yake. Ndosaka isu tati takamirira NGO forum tatinogona kumira pagepi irori tikwanise kuti tigonzwa zvichemo zvevanhu tochizvifambisa zvochienda kune vanhu vazvinofanira kuzvigwenda. Zvinogona kuenda kumatare edzimhosva, zvinogona kuenda kumakomishoni akafana neZimbabwe Human Rights Commission, ekuti vazhinji havatozivi kuti Human Rights Commission iripi, inoita nezvei. Asi isu tinokwanisa kukubatsira kuti tiite follow up tigoendesa nyaya idzodzo kwazvinofanira kuti dzigoenda.
Rimwe gweta rinoshanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDehwa Mavhinga, vanotiwo kuti veruzhinji vasambonyikidzirwa kodzero dzavo, boka reIndependent Complaints Mechanism rinofanirwa kugadzwa nechimbi chimbi sezvo nguva yareba risati ravapo.
Dambudziko guru nderekuti mechanism iyoyo kana kuti dare iroro harisati raumbwa, haripo iko zvino makore mashanu atovapo. Asi hapana chati chavapo, ndio dambudziko ratinoti zvinodiwa kunzi zvinge zviripo iko zvino. Kuru chaicho chekuti papedzwe nyaya ndechekuti pange paine dare iroro recomplaints mechanism riri mubumbiro remutemo, ndo rinobatsira vanhu kuti vagogona kumhangara nyaya dzavo vachiona kuti nyaya dzavo dzatambwa zvinovafadza.
Murwiri wekodzero dzevanhu vadzikama ibere vanoti kushayikwa kweboka iri kunoita kuti vanenge vashungurudzwa vashaye kwekusvitsa zvichemo.
Independent Complaints Mechanism yakaiswa mubumbiro remutema kuitira kuti vavaya vanenge vaine zvichemo zvavari kuda kutaura nezvazvo pamusana pekushungurudzwa atinoti masecurity institutions vakwanise kuenda kunoripota. Kushayikwa kwechikamu ichocho kunokonzera kuti vanhu vanenge vashungurudzwa havana kwekuenda kunoreva. Ukashungurudzwa nemupurisa kunzi uite complaint against mupurisa, unonzi enda kucomplaints desk iye mapurisa. Saka ndosaka bumbiro remutemo rakatiro panofanira kunge paine independent complaints mechanism. Saka basa ratiri kuita isu ndere kupusha hurumende kuti vange vachisa this independent complaints mechanism.
Mumagwaro akabudiswa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nachivabvu anoratidza kuti mapurisa ndiwo aive mberi pakutyora kodzero dzeveruzhinji mugore ra2017. Masangano akazvimirira anoti ari kushushikanawo nekuurayiwa nemasoja kwevanhu vanosvika gumi mumhirizhonga yakaitika musi wanyamavhuvhu 1/2018 muHarare. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadoma komishini yevanhu vanomwe kuti iongorore zvakaitika musi uyu, kunyange hazvo vamwe vachiti komishini iyi yakadomwa zviri kunze kwemutemo uye ine vamwe vavo vasingavimbike kuti vangaita basa ravo vakazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.